Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Tuesday, July the 25th, 2023, I am Tungameli Nkomo. Tonight, we are talking about the road to the August 23 general elections, now less than a month away. But before we dive deeper into that discussion, let us take a look at conservationists in Kenya that are petitioning the state to enact solutions to avoid the worst impacts from climate change, including record droughts and flooding. Activists say directives such as Kenya's lifting of a ban on logging is reversing gains made to lessen extreme weather linked to climate change. Victoria Amunga reports from Nairobi, Kenya.
Sote Lokotos has lived in this shelter in Baringo County, Kenya, for a decade now. Before this, she lived with her family on a farm. One night in 2013, water from a nearby lake engulfed their home. Fortunately, everyone escaped.
The water swept away everything. It flooded our house. I was separated from my other children. I live with my husband here and only one child.
Families like Lokotosi's are bearing the brunt of climate change. It has affected millions around the world and is being felt every day in Kenya, where disasters like flooding and droughts have become more common over the past 20 years. Activists are demanding the Kenyan government commit to real solutions to prevent and minimize such catastrophes.
We are trying to provide solutions and push for policy to act on, for instance, loss and damage.
Kenya's President William Ruto lifted a six-year ban on logging in July to create more jobs in timber harvesting. To conservationists, the decision undermines efforts to mitigate climate change as trees store carbon dioxide that contributes to global warming. But timber traders like Michael Oginga praise the move.
Let them lift the ban so we can at least go back to our normal business. Business is low. I can get one customer a week. I could get about 10 customers a week before the ban. This is what we depend on for food.
Global temperatures have already risen an average of 1.1 degrees Celsius above pre-industrial levels, according to the United Nations. Droughts have become more chronic in the Horn of Africa, displacing millions of people, sinking them into poverty and hunger. Aid group Minority Rights Group International is trying to help villagers in Kenya cope with the changes.
They need to adapt, so they need to change the ways they use soil. They need to make conscious choices around farming practices, how they cultivate, how to plant trees.
Environmentalists say by adopting new policies at both the governmental and the individual level, Kenya can guard against many of the worst impacts of climate change. Victoria Amunga for VOA News, Nairobi.
Delay equals denial. Act in time.
Back to our main topic. While President Emmerson Mnangagwa continues his calls for peace, his main rivals, the Citizens Coalition for Change, or CCC, are accusing him and his ZANU-PF party of hypocrisy, saying opposition activists are being terrorized by ZANU-PF members across the country. And Just today, the Zimbabwe Human Rights NGO Forum says the aspiring CCC MP for Mavugutafara, Munyarazi Kufakutizwi, and another party member, Asani Chipanga, were beaten up by ZANU-PF supporters while on a door-to-door campaign in the constituency. Despite being victims, the human rights lawyers say the two were called in by the police and charged with assaulting ZANU-PF supporters. Chipanga was ordered to pay a $30 fine, while Kufakutizwi was told to appear in court on Monday. And in rural Bikita, opposition political parties, including the CCC and the NCA, are accusing ZANU-PF members of intimidating villagers, telling them they have all their personal details from the voters' roll recently released to contesting parties, and that they would be putting their lives in harm's way if they don't vote for ZANU-PF. These are but few anecdotes. Many similar incidents of intimidation and violence are also being reported in various parts of Zimbabwe. Lee Chonanjani, Zimbabwe Omuhle, namhla uhlelo lwe Live Talk, The Connection. Sixoxa ngokhetho lona osolusalelwe ngamalanga angamashumi amabili lasishiyagalolunye 29 kuphela ukuthi lwenziwe. Lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokukhuthaza ukuthula elizweni, abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi bayatshaywa njalo bayethuselwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF esithi kumele bavotele ibandla labo. Namhla amagqwetha athi oncintisa emele i-CCC kukhetho lolu lokudinga umeli wetafara mavuku wetalela ephalamende, lomunye olilunga le-CCC batshaywe ngabantu be-ZANU-PF ngesikhathi behamba beqoqoda ezindlini bedinga usekelo phambilini kwalolu khetho. Kodwa isimanga ngokutsho kwamagqwetha kusuke kwabotshwa ababili laba besetheswa icala lokutshaya amalunga e-ZANU-PF. Nasi muchirongwa che Live Talk, The Connection. Tiri kutarisa gadziriro yesarudzo. Tikuona kuti vebato rinopikisa re-CCC vari kuramba vachipomera ZANU-PF mhosva yekuchisidzira nhengo dzavo, kana kuti kurova nhengo dzavo dzinenge dzichitsvaga rutsigiro. Nhasi tanzwa magweta eZimbabwe Human Rights NGO Forum achireva kuti pane anokwikwidza we-CCC kumavhukutafara achida kumirira nzvimbo iyi mudare reparamende, hanzi munhu iyeye asungwa pamwe neimwe nhengo ye-CCC. Vasungwa vachipomerwa mhosva yekurova vatsigiri veZANU-PF. Asi magweta aya anoti chokwadi ndechekuti vaviri ava ndivo vanga varohwa nevanhu veZANU-PF apo vachitsvaga rutsigiro vanga vachiita inonzi door-to-door campaign. Still, the police are downplaying such incidents of election-related violence and intimidation, saying they have been minimal. They are also denying charges of selective application of the law by blocking opposition CCC campaign rallies, saying that, in fact, they have denied more ZANU-PF rallies than those of the CCC. Home Affairs Secretary Gerald Gwinji told diplomats in Harare yesterday that since January 1 through July 10, that's this month, police had blocked 86 ZANU-PF gatherings compared to just 65 for the CCC. Ngati nzwei vaGwinji vachitaura nemutori wedu wenhau Rutendo Mawere mushure memusangano waNezuro.
Tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo. Hongu inguva yemaelection inozowanawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera. But tikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo yoite basa waka gazirilwa. So far kusika nguwa zino akisata wananyeze takawanda zokuti zingatanga kutichikisa nyaya ziripo shoma shoma kundi ziri kuzibata ni wabati zwa zino famira kuitu.
Mungati pane matunu iraria in particular kurikunia nyeja nyeje zizi
kwete akisati taona patani ya tinga tikune matunu akati ya minyeze takawanda izozo anunguwaya sunguti marandom cases nungu itika apone hapo.
Kwa hiyo nyaya ye kuchagaruti kiro kwa mapatu. Tukona mapatu anupikisa kunyanya triposi, wachichema chema kuti waru kunyanyo ufarirwa. Nisangano ya wondu waru kunyanyo randuziru. Inise bazi mbukoshi uona senji.
Well, isusu basaredu atipo kupa various parties, mapatu akasiyana siyana. Nguwa zao ze kubuka kana utunguwaru wawo mungu chengeteza nzimbo zao na kutira msangano yao isu tiripo pa kutarita kutipa makumbira kutumusi msangano pani wa mwere wadawita msangano musi oyo nguwa iyo pani wa mwere wadawita msangano paliku na ipapo zikanguwa zunukonzi yara kutiwa nwatange kutawza na usi na kunaka ndo makarateria ya tunushandisa o mameja minza tunushandisa kutititi ongu ka ipita izi mwite msangano kana kutikwete lima chwaka pangwe kukutira msangano.
That was Home Affairs Permanent Secretary General Gwinji. But the CCC is disputing claims by Gwinji, saying in fact 101 of their campaign rallies have either been unjustly denied or disrupted by the police and ZANU-PF supporters. Police spokesperson Paul Nyati was not reachable for comment. The CCC is also denying claims by Deputy Information Minister Kaines Paranza that they are not getting coverage from the state broadcaster ZBC and related outlets because they are the ones refusing to appear. Let's take a short break. Stay tuned.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those just joining us, this is Live Talk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about the countdown to the August 23 general elections, now less than a month away. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. We are now joined by our guest, Nonhlanhla Mlotshwa, uMamlotshwa, opposition CCC Senate candidate for Matabeleland South Province, and ZANU-PF activist Archiford Guburiro. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Live Talk. Let's dive in. Let me start off with you, Mamlotshwa. The police, the Home Affairs Department says that there's not so much violence or intimidation to talk about in this election. But I know you've been saying that your members are being beaten up left, right, and center by ZANU-PF supporters, and your rallies are also either being disrupted by the ruling party or being denied by the police. Which is which there? The police are denying your allegations.
Yeah, Kodwa siyathemba ukuthi khathesi ngesikhathi se-election bona abantu beZimbabwe bayazibonela izenzo zezanu-PF zingcweke kwenzakala ilizwe lonke asonto abantu abangayiboniyo kwenzakala ilizwe lonke.
We have lost Mamlocha there, but we will try and reconnect with him. Meanwhile, let me go to Vaguburiro Zanu-PF. Mr. Guburiro, according to the police, they are saying that they've blocked 86 campaign rallies of your party, Zanu-PF, and 65 for the CCC, meaning, in other words, the police have denied ZANU-PF more campaign rallies than the CCC, which the CCC says is really false. It's incredible. What say you?
Yeah, not in the Nogundi Pamka, Nanko Mango, Utinding and Ripachung, the chain. I just told him a purified chocolate. So, what is your guarantee? Marali zanipi fakati wande kutawara kufigara matawara ku 86. Icho kwani asukuti iso say that it's not credibility, like zinu ama gilit. Zinungo chema. Ende kani katawara micho kuti polisi shuwa kuti inge hirambi za marali kutawariko. Inye kuti zida shibi zima political parties kunga wakuidu kuzanipi kana kuti iko kupo chen kutriko si kana other political parties wani inge wataza kukumblaya nemopa. Inova mendeni ndo peace and order act. Yataka votera tose, ende ma MP zeda angari kukupalia menda chipasa mchemo yoyo. Saka chatengu kumbira mbecho ngotu malite, yetu nawe anotora choko adi, esa niku opposition. Narangi machino uzavano kuti, watadza kumita zunu zinodiwa mumopa, eti yasho naguti, narangi vachita marali. Saka yesu sinote tuo, chesa niti yefishuwa tine marali za takarandi zwa kuita. Nenye kuti pamutana tisina kuisa noti sese zvinodiwa within 72 hours kana kuti within 3 days takanonoka then mangwarala anobhaniwa ndeyekuti pamuda vanhu munenge mati munoita executive meeting yayo yozopetera yavarai saka polisi inopetsera yabhana marali dzakaita siwawo mukomana.
Asi kana chiri chokwadi vaguburiro sei tisati tambonzwa zvichitaurwawo kana kuti mumapepa ehurumende kana kuti munhepfenyuro dzehurumende kana venyu vamunangagwa mbune chaivo nehumwe utungamiri hwebato renyu sei tisati tambonzwa muchichema nekuti muri kurambidzawo kuita misangano.
Zvinoita mukoma wangu ndezvekuti kana muri vanhu vanotedzera mutemo vanoziva mutemo vanoziva kuti mutemo wenyika unoshanda sei hatina chatingachema isusu tiri vapari vemhosva kana kuti tiri vanhu vasina kutedzera kumbiro remutemo kana kuti mutemo watakaisa wemoka kana isusu tagura mutemo iperi mapurisa akaita basa rawo. There is no need for us kuti tiende kumapepa kana kuedza press conference tichitaura kuti mapurisa haasi kuita basa zvichifadza, because isusu toraita marari. Mapurisa anenge aita basa rawo zviri pamutemo zvemandorokwati aikuzezenderikicheni. Asi kuti dzimwe hama dzedu dzakaita sezetriple c vanhu vajaira kuchondo zvavo vanofara kudzigwa pasocial media vachita sei vachida kuti avo chete vanenge vaida kungosvibisa hurumende kana kuti kusvibisa mapurisa acho. But isusu tichisangana nevezanu pf tiri vanhu vari veri patinotivi tinotevedzera mutemo wenyika. Zvinge zvataurwa nemutemo wenyika ndozvatikomburaya totevedzera izvozvo.
Nhasi tiri kunzwa Magweta vaguburiro ari kutaura iyo kuti pane vanokwikwidza kumabvukutafara vetriple c vanoda kuita mp weikoko. Hanzi vasungwa neimwe nhengo yebato ravo, hanzi ndiva kufa kutizi endo vari kukwikwidza vakamira triple c ikoko. Hanzi vanga vachiita madoor to door campaign, asi vazorohwa nevanhu vezanu pf ipapo, and on top of that vabva vasungiswa futi nevanhu vezanu ivavo, on top of kuvarova. Saka vetriple c hazi ndova kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga. Muri kuti chiina izvozvo? Because it is such kind of an incident, bato retriple c ariri kuchema nawo kuti haiwa zvinhu hazvizi kufambiswa zvakanaka both nezanu pf nemapurisa.
Ipapo ndipindurawo ndisingazivi kuti nyaya iyi yaitika sei, yafamba sei, asi ndichida kutaura maonero angu ndakazvimirira nematauriro amaita kuti inonzi door to door. Problem ine vanhu kumapolitical parties yamunoti door to door iyaya, hazvire kuti mukati mauita door to door mupinda pamwe pamusinganiwa. Ukauya pamba pangu ukati mugedhe mangu ndokuna kufunga kuti uri mbavha kana ndokuna kuti ibudaidzai panaka. But zvinozoitika ndezvekuti iri door to door kudaro, ukasvika pamba hapana pake, hapana chikwangwani chakanyorwa zvinhu wezanu pf kwati munhu wetriple c kwati munhu wemgc. Ukasvika pamba pemunhu akakuti ibvai pano, mukaita zvenharo, mukangoti munhu akuchai zvenharo manzi ibvai pano apa, mototi munhu ndewezanu pf. Saka ini handizivi kuti vanhu vavadzinga kana kuti vavarova vanonzi ndevezanu pf vachishandisa criteria ipi, because vanga vachiita door to door vachipinda mudzimba dzevanhu. Vamwe tinogona kunyeperwa munhu anga achiita door to door iye awanikwa pamwane mukadzi wemunhu kana achinenge mukadzi wemunhu orohwa oti ndaichita door to door ndarohwa zvemusangano vazanu pf vandirohwa. Then zvamuri kutaura kuti Magweta ari kuvamiririra, ari kutaura kuti havana mhosva yavapara, vane vezanu pf ndovapara mhosva. Izvo zvinhu zvinowanikwa ende totori nemagweta anotori maaktivhisi. Ukatarisa Magweta achona mamwe anenge aitori mahuman rights. Then Magweta anotaura achimirira munhu apara mhosva waari kumiririra. Ini ndikaapa izvezvizvi gweta rangu ari kudeta press conference richitaura kuti ashuwa acho kuti akaba, rinotaura kuti haana kubatsiriwo tichiziva kuti ndakaba. Saka avo vari kuti zanu pf yavarova kana kuti vaitiwa sei nezanu pf, handifungi kuti kungava nechokwadi chakadaro kuti vanhu vezanu pf. Kana vachinge varohwa nonga vatorohwa nemacitizens ndevamwe vavo, sezvo vane maprimary elections avavo vakaita asina kufamba zvakanaka. Atenda
aiwa tinotenda vaguburiro, rambai muri parunhare as we continue trying to reconnect lo mama uMamlotsa wetriple c ubesakhuluma lapho nonhlanhla ukuthi hayi okhulunywa ngamapolisa ukuthi asevimbe imihlangano yezanu emnengo okwedlula yetriple c akuqondanga, kusilo qiniso. Tine mutereri parunhare state umlaleli, wakadi hako mutereri unjani?
Ndinofara mukoma, makadiwo?
Aiwa tinofara. Matibata muri kupi?
Ndiri muSouth Africa kuMpumalanga province.
Aha, muri kunzwa iri mugango nhasi gadziriro yesarudzo, mungati chine zviri kuitika?
Tinoda kungokurudzira vana vezimbabwe kuti vange vachibuda neuwandu hwavo vaende kunovhota. Mamiro azvakaita munyika hazvina kunyatsomira zvakanaka-naka. Tese tiri kuno kunze kwenyika, tinoshuvira kunge tiri kunyika dzedu Saka ndongo kurudzirawo maZimbabweans ese wherever kwaari kuti tingosacrifice our just a day tiende tinovota.
Ko imimi hamuna kunyoresa here?
No, ndiri ndichange ndichienda ndofunga ndichasimuka musi wa15.
Aha, muchivinga kunovota.
Yes, ndizave kuhamba siyovota, ndizavotera ekariba.
Alright, wohlale ekariba.
Yebo.
Okay, hayi kuyabongeka. Bakhona yini abanye abangane bakho elizahamba lonke umbuhamba wethu?
Ya sile group la la drop la kula sihlala khona, so sizama ku arrange imoto eyodwa isizohamba ngayo.
Alright, alright, alright. Hayi kuyabongeka. Igama Thembani?
Obey.
Obey. Hayi kuyabongeka Obey. Abanye mhlawumbe abaku diaspora kubo Botswana kubo South Africa abangaba bedonda labo ukuyabhalisa ukuyavota kodwa ababhalisayo ungathanda ukuthini kubo?
Kulawo ngifisa ukuthi ngibatshele ukuthi hayi the best thing to do is to encourage those abaregistrile abasekhaya, maybe sometimes kuba isimo oqa ukuthi bangakhona ukuthi bayevota, so they can encourage those ones back home ukuthi bavote nabo.
Hayi siyabonga Obey. Sikufisela inhlanhla lihambe kuhle liphephe endleleni maseli siyavota.
Alright, buda, kubonga mina mhlonishi.
Okay, siyabonga kakhulu Obey lapho usithinta ikwele South Africa. Silomunye njalo umlaleli ecingweni tinemomoya mtererizwa kare Tatenda. Wakadi ako Tatenda?
Ndiri pakadiwo.
Hai watinofara. Tukubata nyaya yesarudzo. Muri kuzviona sei zviri kuitika kumba?
Zimbabwe tiboreziti zvinhu zvaka inchini dzechimiri especially kubakandisaidzo. So ndabotera around 5 nesine rekaunsaradi kumazuru. That was really extraordinary, in Zaraban. So people, they were full of the joy, very much of power, to see how much they saw, that they could bring attention to that. But in my own reason, capacity, you can even for people to grow their businesses. I don't know how long it's from Zaraban to Mazur, to Zaraban.
Mm-hmm.
But what I know is there was no way people, the population in Mazur, the whole population would go to Zaraban. Would fish those who want to go, they would be going on their own way. Could have done us force on trying to go. People, they started to do their business. And they are around my 4 or 5, my oranges, they are never back up because they know they do it. They are not selling oranges. Often, those people, they are trying to survive.
Ngati siye ipapu mkoma nguwa ndizo za famba. Thank you very much, sir. Ata tenda, ndizo ke kwa muri. Mkoma guburi ro, as we wrap up, tasari wane 1 minute or so on the clock. Wongo tukona kuti muri kuramba kuti ZANU-PF iri kuita mhirizhonga zvisinei kuti mutungamiri wenyu uye mutungamiri wenyika vari kugara vachiita mhirizhonga hatizi kuida, uyezve zvisinei kuti TCCC iri kuti haiwa muri kurova vanhu vayo kana varipo veZANU-PF somewhere because Zimbabwe yakakura, kana varipo vari kuita mhirizhonga ndati mashoko amungada kusvitsa kwavari in 30 seconds.
Yeah, no tenda, ini tanga tangutora, chanuda utaura, ningataura kumuri yeti Zimbabwe kutimu, tukuda kuti tute ma elections yetu muri nyararo. Tila wanani Zimbabwe kese, apana unwe munganon zimbabwe South Africa, kakano tindeo kuna midia, kana kutotuan. tose tiri mazimbabwe saka ngatingovane runyararo.
Thank you there Baguburiro, and that brings us to the end of our show. Thank you so very much to our guest Mr. Archford Guburiro, a ZANU-PF activist, and also thanks to Unonstansa Mlotshwa, or a candidate at CCC, who Senate Matabeleland South. Let's leave it here, Zimbabwe. Let's meet again tomorrow. I am your host, Ntungamile Nkomo. Good night.